Simplex Music.
Baba ni mwana vakadzira ngoma. Baba ni mwana vopakura ngoma.
Chambwa uye kutino bao isatina mnyamba bana mbepo ikavuvuta andina chandinga chaudani andina chinga ndivunduta bana mbepo ikavuvuta andina chandinga chaudani andina chinga ndivunduta.
Kutoka siya vaende vanokora toka pasina nguo chaona vodzoka boda kumwaya mamepo kunotomaita aircon chero vakada kureverera iwe gara uchinyengetera heaven do protect
you.
Shava shava, mamepo itae kukava kava. Mnyama is not your portion. Chatino ziva kubudirira. Kupinda mudiri tobu dane bel. Kwete kurota madzikirira. Uchijamba makuwa uchirota the dead. Heavens always bless me.
Kasiya
vaende vanokora toka pasina nguo chaona vodzoka boda kumwaya mamepo kunotomaita aircon chero vakada kureverera iwe gara uchinyengetera heaven do protect you.
Ikavuvuta andina chandinga chaudani andina chinga ndivunduta kana mepo ikavuvuta andina chandinga chaudani andina chinga ndivunduta. Yeah.